ndinoona kuti nhasi vaTrump vachava nekutaura kwezvinhu zvakasiyana siyana zvinonga zvakanangana nenyaya yedzematongerwo epasi rese, not kungoti America chete. Kana muchitondera nezuro, vaTrump vakakanda zvakare anonzi matarifu kune Canada neMexico neChina. Saka iyi inyaya iri kutopisa zuva ranhasi, nekuti kana muchiona iko kunobikwa mari kuNew York ukuku, stock market yakatodonha nezuro nenyaya iyoyo. Saka inyaya ichataurika nhasi.
Tingaone here vaTrump vachitaura ivo pamusoro pehondo pakati peRussia neUkraine, uyezve nyaya yekuti hondo iyi imire?
Aiwa, vachataura nezvazvo maningi chaizvo. Saka pasi rese rakamirira kunzwa kuti ivo vachati chii nenyaya iyi, nekuti takaonawo kuti vavanodyidzana navo vekueurope vakasanganawo. Saka aiwa, inyaya yavachataura nhasi.
Tombotarisa nyaya yevabva kure, nyaya yeimmigration, mungaona ichitaurwawo nezvayo here?
Nyaya yeimmigration inyaya hombe pane agenda yavaTrump. Saka inyaya ichatotaurwa. Vachataura kuti zvinyi zvawaita kusvika zuva ranhasi nenyaya yeimmigration. Vachataurawo izvo zvirongwa zvavo zvavari kutarisira zvavachaunza kumberi kwatakatarisana nakoko.
Tombotarisa nyaya yeupfumi hwenyika yeAmerica, munoona vachizokurukura nezvazvo here muzuva ranhasi?
Nyaya yeikonomi inyaya yavachataura zuva ranhasi, nekuti kana muchimboteerera zviri kunzi mazanda anoramba achidhura, nyaya yeinflation inyaya yavakapinda vachiti vachagadzirisa. Saka iyi inyaya yavachataura kuti ivo vari kuedza vachaedza kuita sei kugadzirisa nyaya yemitengo yezvinhu, nyaya yekuderera kwezvinhu, even nyaya yepetrol yegas, kuona kuti vachakwanisa kudzikisa here mutengo wepetrol kana kuti wegasoline.